A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, February the 21st, 2019. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome to the Women's Roundtable. If you're just joining us, today we are looking at today's holiday honoring former President Robert Mugabe and the monetary policy announced yesterday by the Reserve Bank Governor John Mangungira. PJ.
To join our discussion, you can call us directly at 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But, ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. So please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
As you know, today's conversation centers around today's holiday, which happens to be former President Robert Mugabe's holiday, but a birthday, but was declared a national holiday by the government. And we're also looking at what came out of the monetary policy yesterday and how it affects you out there, PJ.
And former President Robert Mugabe turned 95 today. We wish him a happy birthday. And the government has declared February 21st as a holiday dedicated to the youth. There are mixed feelings on the importance of commemorating this day, with some hailing Mugabe for leading the country and becoming the first leader of an independent Zimbabwe, availing educational opportunities and land reform.
But PJ, he also has his own critics. Critics, however, say Mugabe spoilt his own legacy by overstaying in power, not respecting people's basic human rights and letting the country's economy slide through. You know, like now there's a bad economic situation in the country. So a lot of people are saying that it started during President Robert Mugabe's reign. Mm-hmm. Mugabe, however, was taken out of power in November 2017.
Yes, but still there are some people who are still hailing him and saying he did some good job, and on the greater part of his overstaying, that's where he went wrong.
Yes, so today we're actually opening up our mics to hear what your views are on today being a holiday and what role you think President Robert Mugabe played, and also the importance of the monetary policy that was actually, you know, availed yesterday by the Reserve Bank Governor John Mangungira, how it's affecting you in your day-to-day lives. What are your views? Please come in. You know what to do when you come into the program. Just press share so we can listen to this program. Takawanda.
The biggest question is, do you really understand the monetary policy? Do you really understand the RTGS dollar that the government is talking about? Siyalambulela kuhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama. Lapho ke esihlaziya indaba eziphathelane labo mama eziphatha kubi kumbe eziphatha kahle omama. Zimbabwe, sisithi asihluzeni bomama. Okwalamhlanje njengoba lilikhefu lokunanza abasakhulayo, elaqala ke lilikhefu lokunanza ilanga lokuzalwa kowayengumongameli Robert Mugabe lapho ke afikise iminyaka engamachumi ayishiya galolunye elanhlanu 95 lamhlanje, kodwa ke eminyakeni emibili edluleyo ubeselithakazelela leli langa eyedwa lemuli yakhe. Kodwa ke eminyakeni edlule kwakusiba lamadili abasakhulayo abasekeli bezanu PF bemfisela impilo ende, nanku lokhu esaphila. Yikho ke kwaba lezinto ezinhle ezenzakala ngombuso wakhe, kwaba lezinto njalo ezenzakalayo, izehlakalo ezimbi ezenzakalayo ngombuso wakhe. Waqhela waba mude kakhulu, abantu sebesithi hayi akasuki embusweni ngoba useluphele njalo usehleli kakhulu ngezibopho zakhe ngentambo zombuso wakhe. Yikho okunye sizakhuluma ngakho. Siphinde siphathe njalo, asoze sithiye kachana, udaba lwe monetary policy ethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe RBZ, umnumzana John Mangujka, ukuthi ke thina abesifazane, lina abesifazane besise Zimbabwe, liyazwisisa na imonetary policy leyi? Ichoni sibisibili ezambeni zenu kumbe ezimalini ezikhona emabhanga? Liyalizwisisa yini idola leli RTGS dola? Njalo nxa kuxathaniswa le dola leMelika, ibond note lona lime njani? Akazange afune ucaca uhulumende izolo emelwe umnumzana Mangujka ukuthi sebesehlisa na isisindo sebond note nxa liqathaniswa le dola leMelika? Akazange acace khonapho laloba ibuzwe zintatheli zindaba ukuthi isilinganiso sangkhona siyabe singapha. Uthena nakuza kuya ngokuthi lithengiselana lokuthenga njani emkambo wemali. Yikho ke umsebenzi wona lo awusoze uhlale usezambeni ezandleni zabo siphatheleni kuphela, usuza kwenziwa mgceke ebhanga phakathi lapho elizabe lithengiselana khona idola leMelika kanye le bond note kanye lamanye lezinye izimali ezinjengerandi la kwele South Africa kumbe ipula lase Botswana. Ikanti ke ngale ngasemhlubulweni weMandebeleni kobulawayo kobo Plumtree kusetshenziswa kakhulu iRand kule US dollar. I-US dollar lona lisetshenziswa ngale ngasempumalanga ikakhulu ngaseHarare. Ikho ke ukusetshenziswa kwalezi mali liyakuzwisisa na okwethulwe ngumnumzana Mangujka izolo? Lisithinteke ngocingo kunombolo ezithi 001-202-619-2077 ukuze silithinte lingene elani kuhlelo. Lilakho njalo ukusixhuma ebulenjini enkundleni yokuzilibazisa ye-Facebook kuVOA Ndebele. Lisilandele khonapho, lilobe njalo inombolo zenu zocingo xa lifuna silithinte ngocingo khona lapho ebulenjini kuFacebook kuVOA Ndebele. Asiyihluzeni bomama, ilo hlelo lethu esilalo lamhlanje.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nasi tiri kutarisa isu zuva rezororo rakadeclarewa iro nehurumende nasi, tichiona kuti izuva rebirthday revaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vazhinji vari kutaura zvakasiyana siyana, vamwe vachiti ivo zvakanaka kuti vawanikwe ivo vachiremekedzwa pazuva ranhasi nekuti pane zvavakaunzawo kunyika yeZimbabwe zvakadai sekuve mutungamiri wekutanga pakatorwa independence munyika, uyezve vamwe vakati vakaunza dzidzo, vamwe vakati vakaunza yavanoti patriotism, uyezve vakati vairemekedzwa muAfrica. Vamwe vari kuti aiwa kwete vamugabe ndo pakatangira kushupa zvinhu munyika, vamwe vari kuti iyo vaimbunyikidza kodzero dzevanhu. Saka zuva ranhasi iri ranga risingafaniri kuti riitwe iro yatingati yezuva rezororo runonzi iro riri kutonzi iro Robert Mugabe National Youth Day. Saka ndozvatiri kuzeya nhasi kuti mimi munoona sei zviri kuitika munyika pari zvino munoona vamugabe vakafanirwa here kunge vane zuva iro rira nhasi totarisa zvakare kuti nezuro takaona pachiparurwa ipo waro hwemari nagavana wereserve bank vamangundla apo vaitaura ivo kuti pari zvino zviya zvavakambotaura zvekuti bondi neus dollar gejige hazvisina kumira zvakadaro saka toda kunzwa kwamuri kuti muri kuona sei izvi muri kunyatsonzwisisa here zvakaturwa navamangundla uyezve munoona nyika ichizoenda kupi mune ramangwana takatarisa zvatakaona zvichibuda pakataurwa ipo navamangundla regaiti mbonzwa zvataurwa nemumwe muongorori wezveupfumi anga achitaura nemutori wedu wenhauye pano pastudio 7 pamusoro peurongwa hwakaturwa navamangundla nezuro
zvakataura vamangunja nezuro zvakafadza vamwe pakuti vakabvuma reality yekuti 1:1 hapachina vakabvuma kuti rate ritange kuflota vanhu vachitenga willing seller willing buyer and parallel market ndo inenge yakudictator rate saka vanhu vakafara nazvo vachiona kuti pamwe zvicharava kuti mari inenge ya freely available muekonomy asi ina handisi kunyanyofara nazvo nekuti vamangunja vakanonoka kubvuma reality iyi vamwe vese vanga vazvibvuma kudhara vachizvitaura kuti 1:1 yamuri kutaura iyi haishandi vakaramba vakabatirira 1:1 fiction so it was very reactionary of mangunja kuti aite zvaari kuita number 2 vabva avhura musuo kune rimwe dambudziko redollarization dollarization yes inobatsira nyaya dzestability asi inobva yauraya competitiveness yeeconomy especially for maexporters edu muchiri kuyeutidza dambudziko rera rekuti macost evanhu anenge ava maus dollars endisu hatisi nyika inoproducisa maus dollars saka todzokerazve kunguva yaya yekuti vanhu vanenge vakakuwacha madhola nesipo nedambudziko rekushaya kwemadhola RTGS yatanga kulose value because of inflation yatirikudza kuti yasvika 10-year record RTGS yatanga kulose value also because of devaluation ichatevera inevitably because hatina mareserve ekudefenda local currency iyoyi saka pane madambudziko akawanda achatevera monetary policy iyoyi ndokuona kwa vamangunja should have put all options on the table kwete zvavari kuita zvekuda kubatirira bond iri they are prolonging life rebond ii ndakafara zvikuru nezvekutaura biti achibvunza kuti kusei musiri kutaura nyaya yerand kana monetary policy ichikunetsai ngati we must never lose sight of context when we discuss this thing how many currencies have we had in the last 20 years ndo context yacho and vanhu vane confidence here nyaya dzese idzi nyaya dzeconfidence yevanhu vachaita nenew whatever RTGS dollar tabva mabera check chichi kwese kwatakabva ende handioni pachita confidence itsva pavarume ava nezanupf panyaya dzemonetary policy saka ndowirirana nezvekutaura vana biti kuti de madini kuoutsourca nyaya yemonetary policy zvazvinenge zvinokunetsai dei vakadaro ndingadei ndichifara not that I am fixated kuti ngatipindei murand iroro asi ndinoti tingadei tichidiscasa
aiwa apo tanga tiri kunzwa imwe nyanzvi yezveupfumi vachitaura izvo pamusoro peurongwa hwakaturwa navamangundla nezuro regai timbochingamidza vari palive feed yedu pari zvino tina Warren Munyama ari kuti tiri tese tina avhati endifonerei ndobva isa namba dzake Titus Mukucha ari kuti makadiiko studio 7 ndiri kukunzwai ndiri kuno kustate house muharare kwakadiiko kustate house ndimi mune vaimbova mukuru wenyika ikoko onias ndora ari kuti am watching you from Johannesburg South Africa ndini Dr. Ndoro vanoda kupinda muchirongwa nyorai namba dzenyu tibva takufonerai asi ndiri kunzwa kuti tine mumwe muteereri ari panhare regai tiende kwavari hallo
hallo makadiwei
tiripo tiri kutaura nani uyezve muri kupi
mukutaura naamon Cape Town
ehe taurai tinzwi
ndakukurokotesa mukuru wedu Mugabe akati pabvizo nyangwe zvazvo zvinhu zvakazooma atingava shori tereke ongoti makorokoto makore ava ngaawedzeko
saka imii makaita dzidzo dzipi muri kuzimbabwe uyezve muri kuitei kusouth africa uko nhare dzavo pj Saba zado na asitine varikuona varipana pavakati one day varikutiti vafonerwe innocent ngirato varikuti I can't trust the central bank. Varikuti waru wamangunjika unogona unge wakaitwa hao nezura asi asikunyatsonzwa kuti anogona kuvimba nezvavakataura. Samuel Zenda anza I'm watching you ndiri kunokwarisa pe. Vanoda kufonerwa munoziya zvekuita tipei namba dzenyu tibva takufonerai mupinde muchirongwa. Innocent avaisa namba dzake watatu kutaura. Philip munhu pedzi hanzi ndiri kuno ndikukuonai ndiri kumasvingo vamwe vari panawo. Ah, pane message yako iri kubva kuna disciple Gilson Madanire hanzi hi sister Praxedes Jeremiah nasisi Mavela sando dzenyu saka tapuwa sando panapa tinokutendai. Innocent ngirato ari kuti I'm watching you from Gwanda. Munoziya zvekuita nyorai namba dzenyu kuti tikufonerei mupinde muchirongwa kana muchida kutaura nezvemanitary policy mubva mataura kana muchida kutaura muchikorokotedza kana kuti muchitaurawo maonero enyu nezvezuva rezororo ranhasi mubva mataura ipo pano. Amon Mariba ari pano Paddington Sandukwa hanzi happy birthday vamugabe tinashe tinzi chiduku hanzi ndifonerei. Munashe Boka anza ndikukuonai ndiri ku Cape Town. Amon Mariba kuti happy birthday Gushungo amene kuti munani ipapo PJ.
Yeah, lapa ngilopamela Khumalo kuphela kuti salibonani lonke. Kulabo ke abangakangeni kuhlelo lwethu sikhona ku Facebook. Inombolo zethu zocingo zikhona njalo khona lapho ku Facebook lapho esilibukele khona. Libukele libaningi. Nxa njalo ufuna sikuxhume ngocingo ungena lawo kuhlelo ulakho kwenza njalo ngokuloba inombolo zakho phansi khona lapho kuma comments ku VOA Ndebele. Wathi ngithi fahla kancane Mavelas ngokukhulunywe yingcwethi yezenotho ekhulunywe layo kuhlelo olwesishoneni lapha ke umnumzana ubekhuluma ngokuthi abantu baseZimbabwe bakhanya abasayithembi imali yaseZimbabwe yikho ke bafuna ukuthi babe lokhe begcele kudola lemelika. Idola lemelika la ngikhona lalo liyahlupha ukuthi litholakale njengoba vele kungelalutho olulungiswayo eZimbabwe. Akulampahla ezilungiswayo ezeZimbabwe ezithengiswa kwamanye amazwe ezingaletha idola lemelika. Idola lemelika elingenayo eZimbabwe ilelo kuphela elithunyelwa izizalane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ezisemazweni njengaboso emelika ngapha abaseBhilithane abaseAustralia abaseNew Zealand kanye laseSouth Africa. Umnumzana wathi yena umnumzana bithi ubekhuthaza ukuthi lungisanini imali leyi nxa kuyukuthi vele silibone ukuthi yena ibond noti kalisebenzi. Wothani lisebenzise khulumanini le South Africa sisebenzise sonke iRand engxenye kungaba ngcono but abakahulumende vele bona kabafuni ukuthi bazwisise ukuthi ibond note vele kalisebenzi njengoba lingasoze lisebenzi laphandle kwelizwe lingasoze lisebenze komakhelwane kwase South Africa labo Zambia labo Malawi yikho ke vele leyo mali ngabe vele bona bayayihle bayikhiphi njengokukhitshwa kwenziwa idola eleZimbabwe eminyakeni edluleyo yena ke khonapho esaphethe njengomphathi ntambo wezemali. Kuningi ke okukhuthazwa ngabaningi ukuthi ngabe uhulumende uyakwenza kodwa yena akafuna ukulandela khona lokho. Osiphatheleni khathesi sebeza phakamisa kumbe kuthuthukisa imisebenzi yabo njengoba labo bakhona khonapho emkambo wokuthenga lokuthengisa imali. Sebeza kweza ke irate yabo nxa kunjalo. Yikho akuchileyo ingcwethi yezenotho ikhulunywe layo in-Studio 7. Asazi Marvelous. Kulabani.
Ukola. Yes. Hello, Kola. Makadi enyu.
Hello, Makadi enyu.
Tiri wadi. Tukutora ni mimuri kupi. Mune ikwani.
Ndino ikwa mkoma tile mimuri dago. Mumursana ndi pa South Africa pa Johannesburg.
Taura iti nzwi.
Taura. Ndiru kuda okuti ndidi makoro koto kuna kushungo. Vachembe kawakwe gura. Vane zuzinzi zawakaita nyango. Vane zuzinzi zawakata zo zawakari. Mm-hmm. Asi tinovarangara mune zvakanaka zvakatiitira zvizhinji.
Imi zvavakakuitira zvakanaka ndezvipi?
Tinonzwa kufara kunyanya panyaya yeminda yavakasiyawo vaisira kuvanhu vatema. kuzi ndakambotarisa zvinoitika chepaswazilend apa vanhu vanopuwa minda inorarama nayo zvakanaka kungoti isusu kuda mapolisi dzedu ndeasingaiti zvakanaka vati urongwa hwakanga vaunza kuvanhu vachema hwakanga hwakanaka chose kungoti cheche kuda mapolisi dzedu haasi nyatsofambirane nezvatinoda nezvoda kuitwa munyika uno zvino zvoda kuongororwa bhati panyaya yevhu handinyaya yekuvashora zvakanyanya sekereke asi kuti kuda mapirwa rakaitwa chete asi zvavakanga vaita izvi ndinonzwa kuvafarira mu95 dzavasvika because vasingagona kuitwa nevamwe vanogona kunge vachitibatsira saizvozvo
ko pane here zvamungashore kana kuti imi muri kuti aiwa zvese zvavaiita zvanga zvakanaka
ya tingangoti mukuru zvizhinji zvacho zvavakazoita vaiva munhu anoratidza kuti akanga ane shungu nevana vake asi kuda vanhu indinoonyaya kublema hangu vanhu vanenge vakapoteredzawo nenyaya yekuzoti munhu akanga ongofarirawo kungodyirwawo mari naamai pavakauya maidho vakangosvika vakakanya zvinhu zvokuti aitombodemba nevakaramba vari bhachura kubva muna 92 apa zvanga zvichifamba zvakanaka
sorry henyu apa nda mandibata netsetswa ndasingatarisiri kuti munotaura zvakadai
kungotaura vazadzi bati zveshuwa tinomurangarira mudhara akaita zvakanaka chose uye kana dzidzo yayo akanga achitiisira yakanga yakanaka chose aida kuti mwana wese aende kuchikoro
aiwa pakanaka
pazvongoti kuna gavhena vedu makorokoto nezvavaita havo zvokuramba vachingoramba vaidzokorodza chinhu chimwe chete mazita emari achichinjwa achiitwa sei asi zvavaita hatione kwatinogona kusvika nazvo because we have been in the same situation for several years tingoti takachinja todai saka kuchinjwa kwomubhedha mumba hakuite kuti munhu arotope zvakanaka tingachinja masaidi emubhedha tikadii but hatina kwatinosvika
aiwa pakanaka pana Talita Dube ari kuti vamugabe aiwa muri kutinyepera zvamuri kutaura kula hanza ivo havasi kufarawo nezvaiita vamugabe
handina kunyatsonzwa mati
ndati pana kola ari pano palive feed yedu ari kuti Talita Dube ari kuti kola zvamuri kutaura haabvumirane nemi
ndepapi pavasina nyatsonzwisisa havo tinyatsotaura navo
aiwa vanhu vanobvumidzwa kugarisana imimi mugarai nezvamataura kungotaurawo kwavo
aiwa maita basa hazvina kuipa
aiwa zvakanaka zvakadaro muve nezuva rakanaka
tinotenda nokupinda muchirongwa rambai muchiita basa ramuri kuita
aiwa pakanaka
kupedzisira nyika yedu igarewo zvakanaka because ndozvo vandinonyaya kuchema zvokuti dai vatungamiri venyika vagona kugarisanawo pasi vagona kunzwanana vagona kutauranawo mune zvakanaka vanyatsonzwanana nyika yedu ende mberi ndo zvatinoshuvira varega kuita humbimbi ndoga nokuvandirana izvozvo chete
ndimbobvunza panyaya yemari imimi muri ikoko kusouth africa kwamuri muri kutumira sei mari kumusha nekuti vamwe vari kutumira mari vari kuno sekuamerica vari kuti iri kunetsa kana vanhu vaakuenda kunotora kunana western union nemamwe makambani
taimboita saizvozvo nokutumirawo zvakaita sana mukuru nokuti takatozoona kuti hazvibetseri kutongotora mari iri keshi ukatoisa pabhazi zvitori chipa dhani zvese zviri kuitwa uye munhu anogona kunoona mari yake agona kuichinja zvakari pablack market nokuishandisa saka iye zvinoi zvinhu urongwa huri kuita vakomanda vemabhazi hwekuti unogona kuti ukavafonera vanongokuudza kuti kwauri ikoko tiise muakaunti yedu ivo votoudza vanhu vari kuharare kuti vanopuhwa same time iyoyo izvozvo ndo zviri kubatsira because munhu akanopuhwa iri keshi anogona kutamba nekeshi yake pane kuti aite zvokutumira kunana mukuru kana kutumira nana western union ndiri kuona kuti kutotumira nekeshi ndokurigona kubatsira because ndo zviri kutovayambura asi hazvisi kushanda futi nokuti mari yacho uri tukaitumira nguva diki diki yopera uye zvakutoposa kuti negrocery chairo kutoritumira chipa dzani kuti vatengere ikoko
aiwa tinokutenda ikola muve nezuva rakanaka
tinotenda murovo nezuva rakanaka ikoko kuamerica
allright babai
tatenda babai
Peter, you saw me having a laugh there. I mean, the caller took me by surprise, what he mentioned. He said that he felt that former President Robert Mugabe should have stayed single because, you know, the problem came later on in life when he married his second wife. So that took me by surprise. But interesting comments coming up. Over to you.
Mm-hmm. Letiti ya Taruvi ingaru kuti madzimai nafanenga akatsamwa. It seems men are on the phone, I think speaking on their behalf. We don't get this RTGS thing. We need more explanation. Ndoso ndata uro ndijitanga chitu, tijitanga chirongo. Sikarisa uselo lapa letitia. So, iwe, unofano kupinda mchirongwa. Isa namba zako wako. Musunduzwa Ndlovu. Utilinjani wasagaza aise apila. Singazikona ngapo Ndlovu. Ukolen Colin. Uthe salibonani emsakazweni kunzima eZimbabwe, imali yeZimbabwe ayisathembisi, sihlala sihlala ichinja njalo nje lama ulayo lalaba ulayo usuhlalela evalweni ukuthi isingavuka ingasebenzi. Pho leyo mali engenayo iyavunyelwa kwamanye amazwe na msakazi? And listening from Pretoria, Centurion.
Aiwa, nasipaka baka mazimai uya ipachirongo. Pane vangu vangava mbotunyore randisi kuzoti washa uya iri. Vangava kutini mazimai pananga ndambu itaimwe program. Vangava kupinda mchirongo. Saka tukueza kuramba chifona. Mazimai kana muripo iba imanyora kuti please hashtag mazimai kuito tukufone rei. Nekuti chirongo ijinde chenyu asi nasitango tulega iti vurire munu wese. Kuito titinzwe nekuti vamgabe panguwa yawe kutonga vaitonga munu wese. Saka ndoso tatiri panu edu chida kunzo kuti muri kuti iregaiti mbovere nga Disciple Gilson Madani. Kuti happy birthday Mr. Mugabe, but you were a dictator, but thank you kudzosera ivhu kuvaridzi varo. Dalian Murinda Gomaru, happy birthday Gushungo, tatenda Niki Makuwaza avaisa namba zake. Dalian Murinda Gomati pafti namba zake. Madani Refarai, and I'm watching you from Uzumba, Maramba Fungwe. Ndiripabasa zvangu. Mudanire Farai, uya urikuwo kuzumba timbonzo kuti kwakamira sei. Nomen nzara kuti kuri sei tete, ndiri kukuonai zvangu, ndiri kuno ku DRC. Aiwa, pindai muchirongwa muti uzo ikoko ku DRC kwakamira sei. Jimmy Mpofu ari kuti happy birthday Gushungo, ndobva atipa namba dzake. Paddington Sanda Kuwa, and long live the legend. Gogovana atava kuti it doesn't work, ndofunga waruta ora monetary policy. Kalisebenzi vele, chaora chinichi, achicha shandi. Disciple abati kuti happy birthday Mr. President, ndakakudirai kuramba muchato. We vamwe vanenge vasiri mudzimai nemurume. Disciple adzoka zvakare, anzi muchengetwe naMwari. Talita ari kuti zviri kutaura vamwe ava handizvibvumire nini kwandiri Gushungo vanga vasiri munhu akanaka. Ndozvo ari kutaura panapa. Madani Refarai anzi team yefinance yakadhakwa pafair. And then Mudara wekwa B, munenge mukuti muna kola.
Yeah.
Okay.
Kulo mlalela kona ecingweni, siyakwamukela uhlelo.
Yeah.
Hello, unjani?
Hai, ndiripo makadini vo, hai, bati nyakuluma ngenzelo kutewe shone ni wake vazwe, bijana, ni wazi ndevele vongi.
Hakuna wazi ndevele noke wakuluma na mtanji.
bati nyasikiliza nje, kupela kuti ngashara kupela wayo kakulu.
Yebo vele.
Yee.
Yeah. Akukilize ngoba ngoba kuqala okhulumileyo ngesindebele. So
urungwe lapha.
Yeah, yebo phela. Igama ngubani?
Ngicela nje kuphela ukuthi abantu besindebeleni babe kwazi ukuthi isika basifakayo bona sokuthi lingabo phanda amangcwaba. Bengabuyeli kundaba ezadlulayo kudala. Ngokuthi sebeyengwa ngabantu besitshonini.
Sikhuluma
ngiyazivisa konapho.
Yes, sikhuluma ngodaba luphi lapha? Oluka Mgabe ele birthday yakhe kumbe olemali emonetary policy yethu le ngumankundla izolo.
Hayi, konke nje nyangena kuko. Okwaba baumgabe nyambonga kakhulu ngokuthi abantu abaphikisayo namusha baba ngefundo eyamahala.
Yeah.
Yiko namusha sebeqase ukuphanda ngathi inkuku ephandela amatsiyana etendele yona iyinkungu.
Yeah, I will only. Mungachi taura na namazi muchishona.
Makadi kola.
Tiripo makadi niveni.
Ataure yenyu tinzwe.
Baba wa Mugabe ndinova tenda zvikuru chaizvo chaizvo tisingavarasi chaidano zvodini muzvanopiwa kuti kwanisi kuti tivarasi. Nokuti ndo vakaita kuti ava vari kutatarisana navo nhasi vamapato anopikisa vakafunda fundo yamahara. Vakakwanisa zvekuti ivhu ranga riri mukati mamaoko mama wachena vaina mapurazi 10, 10, 15, 15 kana 3, 3 kana 4, 4 ripfuwe vana veZimbabwe. Right, kuna gavuna we. Kana achikwanisa deno zvanga zvichikwanisa iye ndofundidza wakamboti kana bondirika dona ndinobuda basa. Gavuna kana mari yedu yeZimbabwe isingakodzeri ngatingogara takatongosevenzesa yusa racho. Nokuti iye zvino kana takatarisa pavaisa polisi yavo yemaRTGS. Vanasipateleni vanonzi vanasipateleni pachindevere kana kuti mativigirirei pachishona. Vava kutoinda mberi kwavo nechakare kare nokuti mukatarira mbavha inogara iri mberi kwomupurisa. Ipapapa vapuwa go ahead yokuti munhu wese achinje yusa awane bondi awane RTGS mubank. Saka vanasipateleni vachakukura yusa rese mubhengi kusara musina chinhu rotowanikwa zvepamusika mukuru.
Saka
pamusika weblack market.
Kwamuri ikoko
matakanzi black, remember our mind is shorter than our hair. Ndo zvenda ndingoda kuti nditaure pazuva nhasi ndatenda zvikuru nokuti ndakwanisa kupindawo pachirongwa ichi pazuva rokuti izvo president wedu wokutanga munyika ino vaita makore makumi mapfumbamwe namashanu.
Ndombofunza ipapo
kana vasina kugutukana nezvandataura paina anomubvunza aiwa akasungunuka kubvunza zvake.
Regai ndimbofunza inini kuti imimi muri kupi pari zvino?
Ini ndiri kuHurungwe.
Kurungwe uku panyaya yemari, saka vanhu vari kunyatsonzwisisa here zvakataurwa? Zvasvika here ikoko? Zvakamira sei?
Isu takatozvinzwira ipapo pastudio 7 mamiriro azvakaita. Ndo patakatozvinzwira, ndakabvira kare ndichingoiteerera ndichiti ndizama kuti ndipinde vasi nhasi ndongoti laki rangu riri pabirthday rapresident ndoraita kuti ndipindewo pachirongwa.
Aiwa, pakanaka pakanaka zveshuwa. Saka musati maenda henyu hamenu kana mune maita masei iyo holiday.
Ano ndichimboti pamisire zvishomashoma.
Pamidza izvi.
Pamutauriri wapedza kutaura ndichizokwanisa kupinda inini. Zviro kwazvo baba vakakanganiswa namai. Nokuti mai vakabvunza mubvunzo wekuti what is worth it. Havanyatsi kuziva kuti ivo baba vamugabe vanga vachiita masources vari kunana Ghana kwavakauya namaisani vakasungunura nyika. Saka vobvunza kuti chinonzi wo veti chii? Mubvunzo unofudzwa nomunhu une only chipatara chinowanikwa muno muZimbabwe chiri kuBulawayo chinonzi Shanyeni.
Kola, aiwa kola, tibedu kutuka vanhu.
Vagumbo.
Vagumbo, hatidi kutuka vanhu.
Kugumbuka, ndagumbuka, sorry.
Hatiti kutire kunyombana zvedu.
Chikwazisaiva vaviri vatatu vemhuri yenyu.
Vemhuri yangu ndinokwanisa kumorosa mwana wangu mugomana ari kutriangle. Kwozoita musikana mukuru futi anotevera mugomana ari mukaro mutaunu.
Aiwa,
kwoita mumwe musikana ari kukarigoko. Nejaya randinaro pano paimba.
Iyo nhasi maswera muchiitei sezuva rezuro rokudai?
zuva ranhasi ndasara ndigere zvangu nokuti izuva rezororo. Ndandichitori namatare andaitori zvangu nawo okuti kamwe kamwana kangu kasikana kakangopuwavo mimba nomwe munhu. Ndo nyaya ndaswera nayo.
Aiwa, pakanaka. Saka mukwasha uyu mamutema
ndangomutinini kuti kodzero dzokuti utaure neni pane zvandangopawo zviviri zviga zviviri zvitatu ndanditaurira zvangu zvikuru namai vacho. Ndangovapa zviga zviviri zvitatu kuti kana muda kutiwirirane zvino mundofanira kuzadzisa makadai makadai.
Handizi.
Kuti hana yangu isunungukewo.
Musarwa.
Zviro akurwa akurwa kuya kuya munoziva kuti takasiyira mbwa dzinonhuwisana muswepa dzinosangana.
Vakugunasi.
Dai vateteka. Sorry zvenyu kupinda munyaya dzepolitics but ndandisingadi.
Taurei.
Bato riri kupikisa rina baba vamonzo rangavazive kuti ndo vanhu vokutanga vezvetcitu. Uyezve vanhu vakadzidza kana muchingotora ivo vachiti takahwina kwesima exed akaenda papi. Ngavazive izvozvo nokuti ava pavakatanga kuti izvo hurumende haifani kugazeta mari yavanhu vashandi veindastry side vanojenerita mari ngavataurirane nava vanosevenzera. Ini I was one of the VCTU people. Saka ndo pavakatogara vauraya vachizama kuti vapinde pavandoda kuti vagozotikotsosa nhasi. Baba vamugabe vakavati izvo you are free and fair to form your own opposition party. Nhasi uno vakutitemesa musoro nezvinhu zvisina netsarukano yese.
Aiwa. Tinotenda chaizvo nhasi mambotisetsa ipo panapa muve nezuva rakanaka vagumbo.
Ndinotenda zvikuru.
Baba ye. Ndirikungoti tine mumwe muteereri zvakare regai tiende kwavari. Hello.
Hello.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mutana wamabvudza ndiri kuno kuBotswana kuFrancis Town.
Taurai tinzwi.
Ndinokutendai zvikuru istation yandinoteerera usiku nemasikati. Baba uri kutaura handizivi kuti ndewe kumusha kupi iwawa kana vachitaura zvavanotaura izvozvo. Ngavazive zvavanotaura. Vane vana vari kutaura kuti vakarwarodza nhasi vachazvara vana mangwana. Vachada upenyu hwakanaka. Kana baba vachitadza kuvaka foundation yakanaka pavana vavo ngavarege kutaura zvinhu zvisina kururama pamberikewa muvarume. Kana kuona Monzora wakafundiswa nawo Mugabe wakamboona Mugabe ari kufundisa Monzora.
Aiwa, regai tichibva ipapo nekuti ava vauyawo vachitaura pfungwa dzavo, imi michitaurayiwo dzenyu dzamuri kuda panyaya iri mudandaro iyi. Tombosiya kola nekuti vagumbo vanogona kunge vane zvavo zvavanga vari kutaura, asi ngatichiregei kuti tirwisane.
Tofanira kufundisana. Pana Mugabe kana birthday yacho yaisingafaniri kuwapo. Haitombofaniri kuwapo zvachose, haimofaniri kuwa holiday. Ndinoti wai wakaisa holiday munhu asi panzvimbo yacho. Because mukatarisa upenyu hwatiinawo zvese kushata kwazvakaita izvozvo ndiye akapa kufundisa kuno purezidenti aripo iko zvino izvi. Ndiye ari kuteerwa nzira yake yaakaita. Yaasina kugadzira zvakanaka. Dai Mugabe akagadzira nzira nyika ino zvakanaka vana Munangagwa vanodai kutonga zvakanaka. Saka Munangagwa history yainayo yekuti apinde mupolitics ndeya Mugabe. That's why ari kuteera munzira yaMugabe but he doesn't have vision yemangwana yaiitwawo nababa vake. Nhasi unotenzi tine holiday kuti ndi president wedu. They should know kuti Zimbabwe iri kunzi Rhodesia tanga tiri 1-1 nepaundi.
mm-hmm.
which is the highest current in the world. For 37 years, takafika to zero. There's no sense. Takutenga chingwa $1 kana $2. What only is $1 per years? $2 in the whole world. Hakuna chingwa chakatenga $2. We are the highest petrol in the world. President, no mira pa radio kuti ndakwiza petrol. Iyo bana minister we energy.
Mhm.
Sure. Murume wandirwadziso.
Mhm.
Ndiyati ndipinde muchirongo.
Pana mainiko vari kutanzi Simavelas, you allowed that guy to bad mouth ZCT. You let this guy defend them too. Saka mune vari kuku vari kukuti imi mazva muri kutaura zvakanaka. Ipapo pana pa hatina divi ratinotema takarerekera tikona Tarita C Dube
ari kupana. That's why madam tisikufarirai. Asaenda kudza kuti ndinoteerera station iyo usiku nemasikati. Every 6 o'clock in the morning and 7 o'clock manheru ndinenge ndiri pa studio 7.
Mm-hmm.
And I see zuva rangu rekutanga kutaura pa studio 7. Munyika imomo vanhu vemuZimbabwe vana vese vakaberekwa after 1980 havazi history yeZimbabwe.
Mm-hmm.
One is a history from 1980 osvika nhasi. Ko kumasure kwakuinei. Vana vedu havachaziva. Vana vedu havachaziva vana sekuru vanga vari kuku after 1980. Before 1980. Nendawa yemunhu wani.
Mm-hmm.
Varume, ngativake nyika yedu. Ngatirege kutuka vamwe vari kuita maopposition. Nekuti mudiki.
Mm-hmm.
Mwana mudiki unotonga unogona kudzora munhu mukuru akurashika.
Mhm. Kana
wachiziva kumisha kwangu kuti mhosva inotanga pamwana muduku ichizenda kwakuru zvazvinoreva ngavazi kana vari mashona.
Aiwa, manyatso tipa pfungwa dzenyu tinotenda chaizvo muve nezuva rakanaka.
Zvakanaka madam.
Bye bye PJ.
Mlaleli lapo kade khuluma ngomunye kade eke wakhuluma esitinte ngocingo eseHurungwe awakade khanya esekela umnumzana Robert Mugabe. Yikho abantu sebevuke ngolaka ukuthi kumele angakhulumi njalo. But ukhululekile ukuthi la yakhuluma aphe umbono wakhe. Njalo thina njenge Studio 7 siyamelanga cele asisekeli ZANPF asisekeli iMMDC asisekeli lutho kwezombusazwe sime njengo ngabantu abamelele izifiso zabantu ukuthi bazikhulumele bona ngokwabo abakufisayo nxa ukuthi bafisa ukusekela umuntu umzana Robert Mugabe ukusekela umuntu umzana Mnangagwa kukibo lokho thina akula lutho esingakwenza linake nxa njalo lisekela abamabandla aphikisayo kukini njalo njalo asilawo amandla ukuthi siliyalise ukuthi lisekele umnumzana Mnangagwa kumbe lisekele uChamisa kumbe lisekele uMakhupe kumbe lisekele bani wonke oze kombusazwe thina sime phakathi laphakathi sinika icele lonke imbono yabo.
Ndirikuona regai timboverenga zviri kutaura vamwe vari pano palive feed yedu pari zvino PJ.
Yeah.
Pane vazhinji vari pano vari kuda kuti tivafonere uyezve vari kutaura pfungwa dzavo. Vazhinji pana Talita TC Dube ari kuti ndifonerei abvaisa namba dzake anenge ari paBritain apo. Ari kuda kufonerwa. And then pana BT Shows ari pano, Disciple Madanira ari pano zvakare. Pane vazhinji vari pano PJ vari kutaura pfungwa dzavo. Asi sekutaura kwauri kuita pano tinotema tisina kwatakarerekera. Saka munhu anouya achitaurawo pfungwa dzake uyezve toda kuti vanhu vagarisane zvakanaka. Pasava nevanokandirana makobvu kana matete. Disciple Madanire ari kuti hanzi tinokutendai Studio 7 for not being politically biased. Aiwa tinotendawo imimi asi pindai muchirongwa ndechenyu nekuti tinoda kuti muuye pano muchitaura zvamuri kufunga imi chatisingakurudzire chese kunyombana. Sekutaura kwandaita Talita TC Dube anga anesu kubvira patatanga ndinoshuvira kuti tichavabata kuitira kuti vaite sei vapindewo muchirongwa vataure pfungwa dzavo mainiko kana muchidawo kupinda muchirongwa nyorai namba dzenyu tibva takufonerai muuye pano mutaurewo pfungwa dzenyu mainiko ndinovaona vachishare kakawanda chaizvo malive feed edu Studio 7 tinokutendai uyezve tinoona vachiuya pano vachiyananisa zvinenge zviri kuitika panapa saka tinokutendai kune avo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tiri kutarisa isu zuva ranhasi iro rakatarwa nehurumende seholiday kana kuti zuva rezororo apo vari munyika vari kurangarira zuva rekuzvarwa kwava Robert Mugabe uyezve rakabva ratonzi Robert Gabriel Mugabe National Youth Day asi vamwe PJ vanga vari kushora kuti sei rakanzi Youth Day rakadi kupuwa rimwe zita ameno tinopona
sipa chaunofanirwa chatinofanirwa kutondera ndechekuti zita zuva iri rakatanga richinzi 21st February Movement apo vechidiki vezano PF vai korokotedza vamugabe vachicherechedza kana ku ujabulela lelo langa lokuzala kwaMongameli Robert Mugabe iko ke laqala vele kungabasakhulayo kungabantwana bezikolo ababuya besenza imbukiso yabo ku 21st February Movement iko ke kwathi ngokuya kwezikhathi basebecabanga ukuthi nanana balinanze leli langa bali bahloniphe uMongameli Robert Mugabe ngokulipha ibizo lokuthi National Youth Day Robert Mugabe National Youth Day kundana lelanga lakhe lokuzalwa kodwa ke kwaqala kuyi 21st February Movement
ayicho kwa DPJ taiwaona vakapfeka maskafa ready 21st February kuchitwa mabiko kwakasiyana siyana asi tine mutereze gaitende kwavari Hello mtereri. Hello kola. Mtereri amene ndofunga vachiri kuya but gate mbona pana pa clockwise. Hello kola makadi yenyu.
Hello.
Hello.
Tiripo makadi yenyu.
Tiri wadi tukutaura nani
muri kupi? Hello.
Muri kupi mkwasha tukutaura nani?
Ya nyika mutema ndiriku Pretoria Atlantic.
Taura itinzwi.
Ya ini ndoda kukorokotedza president Robert Mugabe chirungu chotorwa muno moso mchakatosiyana zvachose nezve dzimwe nyika takadzidza kuda kwakombat Robert Mugabe sandinovaronzedza vane mazuva akawanda mukati mekurarama kwavo
kopanyaya yemari yakaturwa navamangunjika nezuro munoionawo sei
ya panyaya yemari inini kana seni zvangu ndinotofara zvikuru kwazvo kuti vamangunjika vakaita zvinhu zvakanaka nyika yedu yoga chete ndiyo yoga chete isina karensi saka zvinhu zvakanaka kuti Zimbabwe ive nemari yayo kana tinge tichizoruza zvedu kana ngavhalu yacho iyo hazvina basa asi tine cheduwo sandozofaita zvokatetezei iri nzira yavakafunga yekuti paite kuti pata mutero vanhu vapedza votendesa mari zvinobvirirai tiri plani yakanaka iyo kuti mari idzokere bank ko kuvarabizet nokuti handimona kuti vanoti kana vachinge yasvika 10,000 yotoa kubhenge ndobhengewa zviri right izvozvo ndokuti mari igone kucirculata mari ikaramba iri muvanhu inovibva uye haina zvainoshanda nyika iramba ichingoshota zvunhu mari yakavibva mugomba kana kuti mumba momunhu saka vakaita ipisimuya yakanaka kuti ichaita kuti mari idzokere kubhenge uye mari icirculate zvinhu zvimire zvakanaka
aiwa tinokutendai nemaonero enyu muve nezuva rakanaka
bye-bye.
PJ, we're hearing that from one of our callers. He's saying that he welcomes the Reserve Bank Governor John Mangunjika, what he did yesterday, and he also wishes the former President Robert Mugabe a happy birthday because he says he feels that he literally educated the people that were under him when he was the president. He says when Zimbabweans speak English, people can understand them because they're educated. So he says that's a takeaway that he has.
Yeah, all the people that are praising him are praising him for the educational policies that he had since independence. But later on, they are saying he overstayed his welcome.
Chinzwa izvataurwa napana pamadani refarai hanzi ndokumbirawo if possible Studio 7 kuti mufonere the former president His Excellency Robert Gabriel Mugabe angotaurawo please 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 tirikuda kumbonzwa izwi ravo. Ah, tishaedza zvedasi parizvi ndofunga izvezvi vari mumabiko ekutaona mapicture akawanda chaizvo nasi vanga vane mhuri dzavo vanga vane ivo nevana vavo nevazukuru vari kumba kwavo kuBlue Roof saka parizvi ndofunga vari pamabiko asi madanire farai ari kuti ndasuwa izwi rava Mugabe.
Tichatry kuti tinge tichivawana. Siyalamukela kuhlelo kulo mlalelo khona nokuthula.
Yebo, linjani?
Hayi, nyaphila, kunjani?
Hayi, siphilile.
Hey. Kuthi sikuthi ndeye ngocingo ungaphi kwelizwe?
Ngokubulawayo eCouth Park.
Yebo vele. Ah, ngowesifazane wawuqala ongenileyo kuhlelo lwethu lalamhlanje. Siyabonga. Siyakwamukela ngenjabulo. Indaba ezimbili ezisibetheyo. Udaba lwekhefu leli ele Robert Mugabe National Youth Day ulibona njani?
Siyabonga ukuthi bamkhumbulelayo umdala njengoba wayengumongameli wethu, sineke sikhuluma okuningi ngakho, kodwa siyabonga. Akunento esingayitho, siyathakazelela lathi sijoyine.
Sithi abe le mpilo yende. Ikanti ke kudaba lolo olokwethulwa kwemali kwembiko yezibopho zemali, i-monetary policy yethulwe izolo ngosibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe Reserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Mangujka. Uyayizwisisa na i-monetary policy ukuthi vele ilethani esambeni?
Angizange ngaba lethuba lokuyilalela bengibambekile kwezinye indawo, kodwa ngibalisisile nje okunye okuthiyeneyo lokuthiyeneyo. I-monetary policy leyi ephumileyo izolo ayisincedi lutho njengabahlali beZimbabwe, ngithi kumbe phakathi komphakathi. Engikunanzeleleyo ukuthi nxa sokukhulunywa ngokuthi ibhondi selisiba ngama-RTGS, kutho ukuthi asisela mali esilayo. Sikhumbula ngemuva kumbeni kuma-2008 abantu ababesebenzile baba lamapenseni emabhenki bathengisa ama-properties lani, imali yakhini ngama-ashes bengasaphathanga lutho. That means lakhathesi njengoba sebesithi imali esetshenzwe ngabantu labasenzileyo emabhenki isiphenduka isisiba ngama-1, 2, 3 or 4 as compared to US dollar, kutho ukuthi siyasiharasa kakhulu, especially njengathi umama singabo umama abakhangele izimili, phela obaba abasebenza kodwa yithi sikhangele izimili, sithenga ama-groceries, badala ama-fees, ama-renti lakho konke okuthiyeneyo. Kutho ukuthi ma une 4 bond usine-$1 ofuthi lali $1 langikhona alikho. So mna mbona ngani akuthi ncedi singalikho njengabahlali bezimbabwe.
Ukhuthazani-ke ukuthi ngabe kuyenziwa? Abanye ngabathi ngabe kuyasetshenziswa irandi lakwele South Africa, abanye njalo besithi ibhondi nothi kalihambe kusetshenziswe lona idola leMelika kuphela kungasetshenziswa ezinye izimali, kumbe njalo abanye besithi kaliphenduke idola leZimbabwe, singaba lilizwe elinjani elingela mali yayo?
Yona imali yethu siyayifuna, kodwa sikhangelele isimo esikiso khathesi ukuthi sizoyithola njani sisehlile kumentela esilakho. Nxa kungenzakala basikhulumele kumbe labomakhelwane sibe lalo i-rand for 10 billion besalungisisa, ngoba isimo asinandanga sibili. Ngoba lingacabanga ukuthi uvuke usiye emsebenzini kumbe uhola 400 US dollar, kunzima kakhulu ukusiphatha, kuyasilindezela, kuyasehlula, but asilamandla ukuthi singenzani. Siyakhulekela nje ukuthi naye uNkulunkulu uyabaphathisa ama-leaders ethu asicabangele.
Mcebo bani-ke ongalinika uhulumende nga nxa bethe bakubuza bathi Nkosazana nokuthula akusinike icebo ukuthi senze?
siyacela ukuthi bakukhulumele labo makhelwane sisebenzise kumbe iRand ngoba iwola khathe sikukhanya kuyehlula kube njengakuqala laphana sibe sasebenzisa iRand kungakabuyi US dollar besasidingela elinye itshebo esingaliyenza ukuze lathi siphile ube kwazi ukuthi nxa usebenzile at the end of the day la wenza something.
Hayi sibongile kakhulu asiswami ungabingelela ababili abathathu njengoba usitholile ithuba lokuthi lawo ungene emoyeni.
Ngithanda ukubingelela imeli yami, ngibingelela lezizalwane zonke nje zeZimbabwe lani khona ngapho elisiphathele umsakazo. Mina nginginesikhula ngiyi-candidate yezapho kuwat 28 kuma-elections abuyayo. Ngithi lakubalaleli ngicela lingivotele, livotele omama ukuze bathuthukise isizwe seZimbabwe.
Oh, nguwe uNokuthula Ndlovu enke ngakhuluma lawe ngaphambilini.
Yebo, nginokuthula Ndlovu.
Ye, wena akabusichazisele ukuthi ungenile ke ufuna ke ukungena kumncintiswano wokuthi umele uward 28. Kuhamba njani ke lapho?
Siya emamnation court kusasa, ngisese aspiring candidate kuthithi sizabakwazi kusasa i-training candidate. Lapho kuyikuthi lami kufisa ukusebenziselana labantu be-Country Park ukuze sithuthukise u-Country Park wethu ongelammeli okhona khathesi. Mina ngifisa ukusebenzisana laba zezakhamizi ze-Country Park sonke sakhe u-Country Park.
Ubalethela nguquko bani ehlukene la labanye abantu abafuna ukuncintisa ehlukene lalowo kade khona khathesi?
Mhlawumbe ngeke ngithi ukuthi ehlukene lalo kade khona ngoba kade ngakasebenzi, kodwa ngithi njengami mina okokuqala ukuthi sithuthukise u-Country Park. Ziningi izinto ezingenzakaliyo esifisa zenzakale. Kuyukuthi ngifisa ukusebenza lama-section wonke jikelele akhona e-Country Park. Ukulwisana silamasuweji adubukayo, asilamigwaqo elungileyo. Ziningi izinto ezenzakalayo e-Country Park esingazilungisisa okokuthi khathesi besingelayo osimeleyo. Njengoba ukhansela wethu wayekhona kazange asebenze ngowaphanga wadlula emhlabeni, ngiyathisa mina ukuthi nxa ngingena sizosebenzisana lezakhamizi zonke ukuze sithuthukise u-Country Park. Ngisithunywa sabo konke abakufuna ngikwenze, ngizohamba ngiyebamela e-Chambers.
Hayi sibongile kakhulu. Nkosikazi Ndlovu kumbe nguMandlovu?
Nkosikazi Ndlovu.
Nkosikazi Ndlovu. Hey, ikosikazi likaNdlovu. Selibuyelela ngelihle Nkosikazi Ndlovu.
Hayi siyabonga.
Hayi kulungile. Marvelous. That was Mrs. Nokuthula Ndlovu. She wants to register to be nominated to contest the Ward 28 in the Bulawayo Council elections because that position has been left vacant because of the death of the councillor who was there. So the nomination court is sitting tomorrow and she wishes to contest as a representative of ZAPU
in Country
Park. Yeah.
Very interesting. To all those that are on our Facebook, varipano pa Facebook page, you are shown under Mbona Network, you can find it. Tinokumbira regular asi tinokutendai mese pana baba BT's show nevanga vatindifonerei asi nari dzenyu but ndirikunzwa kuti nguva yedu yadyikanana saka tinokumbira regular kune vese vanga vatadza kupinda muchirongwa asi tiri kukuona. I thank you very much to all those that actually made it to the show and for contributing, and we hope that we'll meet again next week. Panapa Women's Roundtable. I'm Marvelous Mklanga Nyahuye saying have a very good night.
And I'm Praxedis Jeremiah. Thanking you all who participated in our program today. Sithanda kuthatha leli thuba lokuthi sibonge bonke abanelise kungena uhlelo lwethu lalamhlanje, lalabo akade besisekela bebukele enkundleni yokuxhumana ye-Facebook. Lisilandele njalo ngivikelisayo. Oselivalelisa, uFraxedis Jeremiah.